Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina kurume 3 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe Electoral Commission inoti iri kunetsekana nemhirizhonga munyaya dzezvematongerwo enyika, asi zviri kumapurisa kugadzirisa nyaya iyi.
Vamunzura vari kuona kuti havana vanhu, saka vari kutya by election. Isu tinotaura kuti constitution yedu kana kuti bumbiro remutemo rinotaura kuti vanhu vane kodzero yekusarudza vanovatungamira.
Rimwe gweta rimwe Harare uye riri nhengo yechikwata cheMDCT chinotungamirwa navaDouglas Monzora roenda kudare pamusoro pekuti sarudzo dzemaby elections dzisaitwa. Mamwe makereke oshora bhiri rekuda kuvandudza mashanduro emasangano akazvimirira oga reprivate voluntary organization bill, achiti richapa kuti vaderedze uwandu hwerubatsiro rwavanopa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inoti iri kunetsekana nemhirizhonga munyaya dzezvematongerwo enyika, asi ichiti maoko ayo akasungwa nekudaro vanhu vanofanira kunomhanyira kumapurisa. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Sachigaro weZEC Justice Priscilla Chigumba vaudza nhengo dzekomiti yeparamende inoona nezvemutemo kuti komishen yavo inoshora zvikuru mhirizhonga iri kuitika munyika, iyo vanoti yakakonzera kufa kwavamboneni Ncube pamusangano webato reCitizens Coalition for Change kukwekwe svondo rapfuura. Vati vanoshushikana kuti mhirizhonga inoramba ichiitika kunyange hazvo mapato ose ari kupinda musarudzo idzi akaita chitsidzo chekuti haachaita zvemhirizhonga pamusangano uchangobva kuitwa nekomisheni iyi weMultiparty Liaison Committee. Amai Chigumba vati pamusangano uyu vakakurudzira mapato ese kuti atevedze chisungo chekuita sarudzo dzakachena chePolitical Parties Code of Conduct, icho vakasaina apo vainyoresa kupinda musarudzo idzi. Vaenderera mberi vachiti komisheni yavo inoda kuti nyika iite sarudzo murunyararo.
Tese tiri vana vemunyika muno, nyika ino ndiyedu. Ngatibatsiranei kuti kana takuenda kusarudzo tisarovane, tisatukane. Munhu nemunhu anofanira kusununguka kuti asarudze munhu waarida kuti amumiririre pakanzuru, asarudze munhu waarida kuti amumiririre kuparlament. Kana taakurovana, taakutukana, tinenge taakumbunyikidza. Mutemo unoita nezvesarudzo unonzi Electoral Act haubvumidze kuti vanhu timbunyikidzane kana tichienda kusarudza.
Vati ZEC haina simba panyaya dzemhirizhonga, uye kana pachinge paitika mhirizhonga vanhu vanofanira kumhanyira kumapurisa kwete kuZEC.
Kana anenge ambunyikidzwa nekodzero yekumhanyira kumapurisa kuHuman Rights Commission, ane kodzero zvakare yekuenda kunonzi kuElectoral Court, kuHigh Court, kunotaura kuti ndambunyikidzwa naningi, ndiri kuda kuti Electoral Court imubvise paballot paper, imudisqualify. Mukanyora tsamba kuZEC muchititaura kuti maro hambama, ZEC haina zvainokwanisa kukubatsirai nazvo pakuti kurohwa kwamaitwa uku kusakanganise nhau yesarudzo panguva yatinenge tichiita zvesarudzo.
Amai Chigumba vatiwo zvingave zvakanaka kana ZEC ikapiwa masimba ekunyoresa mapato ezvematongerwo enyika sezvinoitika kune dzimwe nyika, vachiti izvi zvinoita kuti ikwanise kuranga mapato anoita zvemhirizhonga.
Kune dzimwe nyika dzekuti tomboti munhu anenge achida kusarudzwa akaita kutuka vamwe kana kutaura mashoko akaipa, musangano wake unobvisirwa mavhote proportional representation, kana kuti vanobhadhariswa mafaini anosvika kana kumamiliyon dollars chaiko chakuti muno muZimbabwe masimba iwayo hatina. Uyezve muno muZimbabwe hatina masimba ekuregista mapolitical party kana kuadhiregi. Zvinove zvinotitadzisa zvakare kuti tikwanise kuadzora nezvisungo nguva yavanenge vachiita zvavanenge vachiita kana kuti yavanenge vachipomerwa kuti vakaita zvavakunzi vaita.
sachigaro werimwe sangano rinoongorora sarudzo munyika reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vaudza Studio 7 kuti vanoda kuti mutemo wesarudzo munyika uvandudzwe kuti ZEC ipiwe simba rekuruma vanotyora kodzero dzevanhu nguva yesarudzo.
Kurudziro irimo mumodholo ndeyekuti ZEC ikwanise kunge ine mazino anoruma kuita kuti vanenge vachikora kodzero dzevanhu idzodzo vasakwanise kuita take part muelections paanenge achiita.
Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvemutemo vaMishek Mataranyika vanoti havasi kufara nemhirizhonga yezvematongerwo enyika, uye komiti yavo ichakoka gurukota zvemukati menyika pamwe nemapurisa kuti vazotsanangura kuti chii chavari kuita kudzivirira mhirizhonga.
Tikaona zvichienderera mberi tichadaidza minista weHome Affairs kuti vatitsanangurire kana tinzwe matanho avari kutora kuedza kugadzirira tanyaya yemhirizhonga.
Mhirizhonga yawedzera kubvira patarwa mazuva esarudzo dzemabyelection, uye bato reCCC ndiro rinoti rine nhengo dzakawanda dziri kushungurudzwa nebato reZANU-PF, ukuwo ZANU-PF ichiti bato reCCC ndiro riri kukonzera mhirizhonga. Mune monyaya vanhu vana vaive nepfuti nematemo nezuro pakati peusiku vakapinda kumba kunogara amai vevakafanwa kubata chigaro chemutevedzeri webato reCCC vatendai Biti, vakarova zvakaipisisa mushandi anochengetedza pamba apa. Vabiti vaudza Studio 7 kuti nyaya iyi yakamhagarwa kumapurisa asi kusvika pari zvino haasati auya kuzonzwa kuti zvakafamba sei.
Yeah, we reported ku Highland Police Station. What they are doing, I don't know.
Vatiwo mushandi wavo ari kurapwa pane chimwe chipatara muHarare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Rimwe gweta rimuHarare uye vari nhengo yeMDCT inotungamirwa navaDouglas Monzora vaenda kudare repamusoro-soro munyika reConstitutional Court nechikumbiro chekuti kutarwa kwakaitwa zuva resarudzo dzemabyelections nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kunzi hakusi pamutemo sarudzo idzi dzigoregedzwa kuitwa. Frank Chikore anotipa nyaya inotevera.
Vachapera sengweni avo vasvitsa chikumbiro ichi kudare reConstitutional Court vakazvimirira vati vaMnangagwa vakatara zuva resarudzo dzemabye elections vasingatevedzere nguva yakatarwa nebumbiro remitemo yenyika. Mumapepa vasvitsa kudare vasengweni vanoti vaMnangagwa vakatyora bumbiro remitemo iro rinoti vaifanira kutara zuva resarudzo idzi mukati memazuva makumi mapfumbamwe kubva musi unoziviswa kuti zvigaro zvinenge zvisisina vanhu. Nokudaro vasengweni vakumbira dare kuti rimise sarudzo dzemabye elections munzvimbo makumi mana nesere dziri kutsvagwa nhengo dzeparamende sarudzo idzi dzozongoitwa kamwe chete pachaitwa sarudzo dzegore rinouya. Vasengweni vatiwo upfumi hwenyika huna kumira zvakanaka zvekuti pangaitwe sarudzo izvozvi panguva iyo hurumende iri kutadza kubhadhara vashandi vayo. Vatiwo kuita sarudzo dzemabye elections hakuna chakunochinja mudare reparamende sezvo ZANU-PF ine nhengo dzakawanda mudare iri. Mutauriri webato reCitizens Coalition for Change Muzvare Fadzai Mahere vati vanoziva kuti ndivamonzora vakaronga kushandisa vasengweni kumisa sarudzo idzi vachiti vari kutya kukundwa musarudzo dzemabye elections idzi. Muzvare Mahere vati vatungamiri vanofanira kusarudzwa neveruzhinji kwete nematare.
Vamonzora vari kuona kuti havana vanhu saka vari kutya by election. Isu tinotaura kuti constitution yedu kana kuti bumbiro remutemo rinotaura kuti vanhu vane kodzero yekusarudza vanovatungamirira. Saka isu tiri kutoshamiswa kuti vamonzora havasikuda kuti maMP ari muParliament ave maMP akasarudzwa nevanhu. Vakatanga varecola maMP akasarudzwa nevanhu ezvinezvi vari kuda kudzivirira maMP achazosarudzwa nevanhu musi wa26 March.
Mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vati sebato vacharamba vachitsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzemabye elections idzi vakamirira zvichabuda kudare panyaya iyi.
Vaichemera sarudzo dzemabye elections vachifunga kuti musangano weZANU-PF hauna kugadzirira musarudzo izvi. Pavaichemera kudaro vanga vasingambotauri zvemareforms avanotaura nezvazvo izvi. Vanga vasingatauri zvekare nyaya dzemutemo dzavava kuda kuisa nhasi. Asi hatikachamadzwi nezvavari kuita izvi zvokuti sarudzo hadzisi pamutemo zvakune matare. kuti vagozotiudza pavachateerera application iyoyo kuti ine musoro here kana kuti kungova kuita kwekutungana kwembudzi. Isu ticharamba semusangano weZANU-PF tichigadzirira sarudzo idzi dzemusi wa26 March.
Mibvunzo yatatumira mutauriri weMDCT yavamonzora vaWitness Dube pamwe nasachigaro webato ravo vaMorgan Komichi yanga isati yapindurwa pataenda pamhepo uye vanga vasiri kudaira nharembozha dzavo. Asi vamonzora vanyora padande mutande ravo reTwitter kuti bato ravo harina chekuita nechikumbiro chasvitswa kudare ichi, vachiti havapindire munyaya dzezvarwa zveZimbabwe zvinenge zvichida kuti kodzero dzazvo dzicherechedzwe. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaitai zimunya vati zvave kuita sekuti bato ravamonzora rabatana nehurumende kuda kumisa sarudzo dzemabai elections idzi vashandisa matare sezvavakamboita kumashure, zvakazoita kuti vamonzora vasare vaine mudhuri weMDCT nemari inopiwa mapato ane nhengo dziri muparamende.
Vakabatana neavo vavanofungidzirwa kuti vanoshanda navo veZANU, vaona kuti havana kusimira, saka uku kuzoenda kunoshandisa vamonzora kwakutongotsvaga matandanyadzi ekupa potera ekuti ivo vematare makuru enyika vazongoti zvokwadisa rudzonga imiswe nekuti haina kutaura zvakanaka. Asi honzeri huru inenge iripo inenge iri iyo yekuti vakuru vanogadzirira zvesarudzo muZimbabwe vabatwa vari pachena vasina kusimira.
Vamunangagwa pachavo vakaudza vatsigiro vebato ravo pamusangano wavakaita kuEpworth mwedzi wapera kuti sarudzo dzemabai elections dzakatadza kuitwa nenguva nekupararira kwakanga kuchiita chirwere cheCOVID-19 panguva yaifanirwa kuitwa sarudzo idzi. Nzvimbo zhinji dzakasara dzisina vamiririri muparamende pamwe nemumakanzuro akawanda zvichitevera kudzingwa kwakaitwa nhengo idzi muparamende nemumakanzuro neMDCT yavamonzora zvichitevera mutongo wedare Supreme Court uyo wakati vaNelson Chamisa vakanga vasina kusarudzwa zviri pachena kuti vatsive mushakabvu vaMorgan Tsvangirai semutungamiriri webato reMDCT. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Vateereri veStudio 7, tine chiziviso chakakosha. Musi weMugovera nesvondo wega wega kusvika musi wa3 kubvumbi, tiri kupai chimwe chirongwa cheLive Talk kubva na8 kusvika na9 manheru. Tichange tichitarisa nyaya yesarudzo dzemabai elections ari kuitwa musi wa26 kurume. Muchirongwa ichi tinenge tichitaura nemi vateereri tichinzwawo kubva kune vari kukwikwidza musarudzo idzi uye nyanzvi munyaya dzezvesarudzo nezvematongerwo enyika. Musakanganwe kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk Mugovera nesvondo.
Zimbabwe yakabatana nenyika 35 kusanganisira 11 dzemuAfrica kusavhota pachisungo chekuti Russia ishorwe nedanho rayo rekutumira mauto kunopamba Ukraine. Chisungo ichi chiri kukurudzira Russia kuti ibude muUkraine. Chisungo ichi chakatambirwa nenyika 141. Eritrea ndiyo chete nyika yemuAfrica yakavhota ichitsigira Russia ichibatana neSyria, Democratic Republic of Korea neRussia yacho. China neRussia dzakashandisa masimba adzo muna 2008 kana kuti veto power dzichivhota kudzivirira United Nations kuti isatemere Zimbabwe zvirango paipomerwa hurumende mhosva dzekuita vanopikisa kafira mberi. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vakatambira chisungo ichi nemufaro vachiti zvinoratidza kuti Russia yasiyiwa pamhene. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaErnest Mudzengi vanova zvakare mukuru weMedia Center.
Handishamisiki nezvaitwa nevatungamiriri veZimbabwe pakuti varega kuvhota vati havana kwavanoda kurerekera. Izvo zvinhu zvisingashamisi nengari yekuti mukatarira Zimbabwe muchaona kuti Zimbabwe nenyika dzakaita seBelarusi iyo neSyria inyika dzinotsigirana neRussia.
Ko sei Zimbabwe isina kungoitawo zvakaitwa naiwa naBelarusi naSyria zvekubuda pachena kuti iri kutsigira Russia?
Mukazvitarisa zvemuchaona kuti Zimbabwe kuti irege kuvhota ingadai vanovhota vacho, regai nditaure ndichidaro, vatovhota vari kune rimwe divi riri against, asi vanohlavo kuti tikazodaro panogona kuvuya zvimwe zvingativinga. Saka yatingati neutrality yaratidzwa nevanovhota vanokwanisa kuvhota vari vachimirira Zimbabwe inyaya yabva mukuhla kuti tikaenda kudivire Russia tinogona kuwana zvingabuda imomo zvinoti kuvadza ndosaka mavona vasina kuvhota sezvozvo zvinongoratidza mukatarira zvanga zvichibudiswa panhepfenyuro yeZBC kana makavona nhau dzepa ZBC dza 8 nezuro muchaona kuti zvinobudisa imwe mufungo iri muvanhu vanongavhotera vari kuZimbabwe.
Zvinoreva here kuti vanhu vakawanda semaonero enyu vari kutsigirana nedanho riri kutorwa nehurumende panyaya yeRussia?
Kutaura kwandiri kuita kuregai nditi Zimbabwe vanhu vanovhota ava hazvirevi kuti vari kuvhota zvinodiwa neveruzhinji. Dei kwainzi kunotanga kwavhunzwa vanhu hatizivi kuti chii chaizobuda pakadai.
Nyanzvi munyadza zvematongerwo enyika vaErnest Mudzengi vanova zvakare mukuru wemedia center vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Mamwe makereke ari kushora bhiri rekuda kuvandudza mashandiro emasangano akazvimirira oga reprivate voluntary organization bill achiti richapa kuti vaderedze uwandu hwerubatsiro rwaanopa kuvanhu. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Sachigara mubatanidzwa wemakereke mudunhu remashonaland west reZimbabwe Heads of Christian Denominations Pastor Tafadzwa Mafukidze vanga vari pamusangano wanhasi vanoti bhiri iri rikave mutemo richakanganisa basa ravanga vachiita rekubatsira vanhu munyaya dzezvekudya, dzidzo nezveutano.
Kana amendment ikava mutemo ichakanganisa basa riri ratanga tichiita rekukwanisa kubatsira nekuyamura macommunities atanga tichiita humanitarian service akaitwa nemakereke atanga tichiita kuburikidza neutano nekudzinenenyaya dzezvikoro uye zvakare atinoti maparachurch organizations anga akarejistwa sematrust.
Vatipa pfungwa dzekereke kukomiti yeparamende inoona nezvemabasa ehurumende nekugara zvakanaka kwevanhu vamafukidze vanoti bhiri iri richaitawo kuti kunyoreswa kwemasangano anoshanda akazvimirira kuome kudarika zviripo pari zvino.
Uyu mutemo uyu unounza registry kuti kunyoreswa kwemapvos nemainstitutions anobatsira kuchange kuri kwakaoma. Zvinoreva izvo kuti sekereke tichatadza kubatsira vanhu vari vulnerable vari macommunities medu.
Mumwe mudzimai apinda mumusangano wanhasi muzvari Patricia Chibaya vanoti hurumende inofanirwa kuregedza vemasangano akazvimirira vachiita basa ravo vakasununguka. Muzvari Chibaya avo vari kukwikwidza kuita kanzura muchinhoi musarudzo dzemabi elections kupera kwemwedzi uno vakamirira bato reCitizen Coalition for Change vanoti vemasangano akazvimirira akabatsira madzimai akawanda kuti vasatye kukwikwidza.
Inini ndiri kuti parliament kana kuti government ngairege maNGOs ashande zvakasununguka nekuti kuda kuinterfere kwavari kuita nemaNGOs anoshanda akutya haachashande chese chezvo zvaanofanira kunge achiita kunyanya isu semadzimai ari mupolitics tirikuwanika chibatsirwa zvikuru nemaNGOs ava tiri vanhu vaitotya kupinda muzvigaro but vanoya vachitiempawa neruzivo vachitisimudzira vachitiratidzo nzira kana kuti zvinofamba so zvinodai.
Asi mumwe wechidiki wekumakonde vagod knows muzhandamhuri vanoti bhiri iri rakanaka rakadaro vachiti vemasangano akazvimirira anokurudzira vanhu kuti vapandukire hurumende.
Isu kwedu kumakonde kwatinogara uku mambo vedu vakati vanzwa nyaya yebhiri vakatitora vakagara nesu pasi vakati ndo zviripo izvi munoti chii tichibva tataura zvatakataura. Saka kumakonde uku muchiona ndauya pano tori nhume yabva kumakonde vanhu vakumakonde vari kutaura kuti aiwa bhiri ngazviende mberi.
Vanhu vakawanda varatidza kusafara nemasimba akawanda ari kupiwa gurukota rehurumende pabhiri iri. Simba ravati rinogona kushandiswa zvisiri izvo sezviri kuitika. Musangano wanhasi wapindwa nevanhu vanosvika mazana maviri. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Vanhu vevanhu vari kubatwa nechirwere checovid-19 uri kuramba uchikwira zvotyirwa nedzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano kuti chirwere ichi chinogona kunge chave kudzoka zvine mutsindo kechishanu kana kuti fifth wave. nezuro vanhu mazana matanhatu nemakumi matatu nevaviri vakabatwa vaine chirwere ichi, zvichireva kuti mumazuva manomwe adarika vanhu zviuru zviviri nemazana mapfumbamwe negumi nevana, kana kuti 2914 vakawanikwa vaine chirwere ichi. Svondo rapera mumazuva mamwe chete vanhu zviuru zviviri nemazana matatu nemakumi manomwe nevatanhatu, kana kuti 2376 vainge vabatwa nechirwere ichi. Pavanhu vakabatwa nechirwere ichi nezuro, pane vana vechikoro makumi mashanu nevaviri. Izvi zvasiya vana vechikoro vabatwa necovid-19 kubva pakati pemwedzi wapera vava chiuru chimwe chete nemakumi matatu nevasere, kana kuti 1038. Nezuro munhu mumwe chete akafa nechirwere ichi, zvasiya vanhu vafa nacho vave zviuru zvishanu nemazana matatu nemakumi mapfumbamwe nevatanhatu, kana kuti 5396. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Musangano webazi reUnited Nations rinoona nezvemamiriro ekunze uri kuitirwa muNairobi kuKenya wabuda nechisungo chekuti nyika dzimbopiwa makore maviri ekuti dzinyatsoziva kuti dzingashandise sei mapurasitiki anenge achiraswa kuti asasvibise nharaunda nemweya wekufema. United Nations Environment Assembly inoti pagore nyika dzinogadzira mapurasitiki anodarika mazana mana emamiriyoni, uye uwandu uhwu huchawedzera zvakapetwa kaviri muna 2014. Rwanda iri pakati penyika shoma dzakarambidza kushandiswa kwemapurasitiki, uye iri kukurudzira dzimwe nyika kuti dzitore danho rimwe chete. Vamwe vari kukurudzira kuti mapurasitiki araswe zvakanaka zvekuti anogona kuzoshandiswa zvakare. America iri kupomera Russia mhosva yekuda kumbunyikidza vatori venhau mushure mekunge nyika iyi yavhara nepfenyuro dzakawanda uye kutyisidzira Voice of America Russia ichiti inogona kuvharwa. Mutauriri webazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vanoti Russia haisi kuda kuti vatori venhau vataure chokwadi chiri kuitika kuUkraine. Sangano rinorwira kodzero dzevatori venhau reCommittee to Protect Journalists riri kushorawo zviri kuitwa neRussia. Mapato eCitizens Coalition for Change neZANU PF ari kunakurirana nyoka mhenyu pamusoro pemhirizhonga yezvematongerwo enyika, iyo inonzi neveruzhinji yasvibisa gadziriro dzesarudzo dzemabielections dziri kutarisirwa kuitwa musi wa26 kurume mune mamwe matunhu emunyika. Izvi zvinotevera kuvhiringidzwa kwemisangano yemutungamiri weCCC vaNelson Chamisa yekutsvagira nhengo dzavo rutsigiro pamberi pesarudzo idzi nevanofungidzirwa kuti ndevezano PF, izvo zvakazvosvitsawo pakuti munhu mumwe chete aurayiwe, vamwe vakawanda vachikuwadzwa kumusangano wakadai kukwekwe mukupera kwesvondo. Mapurisa akasunga vanhu gumi nevatanhatu vanofungidzirwa kuti vane chekuita nemhirizhonga iyi, uye vashanu vavo vakatomiswa pamberi pedare, vamwe vachiregwa nekuda kwekushaya umbo hunovaroverera. Mwedzi wapera ZANU PF yaipomerawo CCC mhosva yekurwisa nhengo dzayo kuulawayo. Mukuzeya nezvenyaya yemhirizhonga iyi, tabata munyori anoona nezvekutongwa kwematunhu muCCC, uye vari meya veHarare vakambomiswa basa vaJacob Mafume pamwe nenhengo yeZANU PF vachiongorora zvematongerwo enyika vagadzira chirumhanzu. Tatanga nekubvunza vaMafume kuti sei vari kupomera ZANU PF mhosva yekukonzera mhirizhonga.
Nemaripotsi emapurisa ari kunyatsobudisa pachena kuti violence iri kuitwa nani. Violence yekukwekwe pakazofa munhu, vanhu vakabva paJesse Gardens. Pagarden ipapo panozikamwa kuti ndepe ZANU PF, muridzi wacho ndiwe ZANU PF. Vakomana vacho vanozikamwa semaZANU PF activists munharaunda nenyika rese jekerere. Vanga vachitori nemakadzi avo emusangano, vakauya nemapanga nemapakatwa nematemo vachida kutema maCitizens ACCC. Vakauya vakamhanyisa vanhu, dai kwakusina kuti security yedu yakazomira ikavabata ikavapreventa kuti vaite zvavaida, vaide vakaita mutema rege vachitema vanhu. Nyaya yemhirizhonga haizi nyaya yokunyepera kunakurirana, nekuti inyaya inoita rufu, inokuvadza vanhu, inoita zvakadaro. Tinoda runyararo munyika.
Regai tinzwe kuna vachirumhanzi. Vachirumhanzi, nyaya iyo hanzi ZANU PF ndo iri kukanganisa runyararo mumisangano yeCCC?
hapana munhu munyika Zimbabwe anoda kuti maelection kuti marali ambova nenoise asi zviri kuituka muZimbabwe munei zvokuti vemapato ava vafute picha nezvamafirimu dezvo tiri kuti ZANU-PF inozonzi irimo mumhirizhonga when it comes towards my elections why leadership yeZANU-PF yataura kuti iyo siyanai nenoise siyanai nemisini wozowanikwa kuti iwewe unonzi uri weZANU-PF une banga riri mutrouse zviri possible here izvozvo unenge wazvibvudzi wanani kana uri genuine uri munhu womusanga tinofanira kuziva kuti kuna vamwe vanhu vanotumwa even with other countries vakaita sanaamerica kuti ndai munobvunyungodza misangano kana mabvunzwa mozviti imi muri veZANU-PF asi vachipiwa mari hazvizikamwe here iye zvino masanctions atinawo iwo TCC hairumbiswe here neamerica kuti vanoshandira democracy but idemocracy yani idemocracy yomunhu mutema here womuno muZimbabwe asi havashidzani here navarongiva saka zvokuti munhu ainda akapfeka regala yeZANU-PF isi nothing unogona kuari mutengesi unogona kuti ange ari munhu anoda kusvikisa ZANU-PF yacho
vamafume pindirai tinzwe
handizivi kuti zvavari kutaura zvinopindana nei nemhirizhonga yakaitika chiripo ndechekuti pane munhu akaurawa nyaya yemashurugwe kana vachiti havaizivi maybe havagari muZimbabwe nyaya yemashurugwe mukwekwe mumidlands yanetsa nyaya yevanhu vanofamba nemabhemba mumatraus mushurugwe vanonzi mashurugwe munana midlands kunoitwa zvegold yanetsa vana vechidiki vaakufamba nemapakatwa mumatraus vanofamba nezvipfumo vanofamba nezvitemo zvidikidiki nembezo dzavanenge vachirova vanhu nokuveza vanhu vachitorerana gold ndo vanhu vanozotorwa vounza violence iyoyo kupolitiki
vamafume ndikubatei muromo wamafume chii chinozoita kuti mufunge kuti vanhu ivava vanenge vari veZANU-PF
nokuti makomba awa anotorwa nemashefu hakuna mukorokoza ane gomba rekuchera gorudi kunhu veZANU-PF ndo vanenge vachikomanda vachitora upfumi hwenyika vachienda kwakasiyana-siyana nahwo vana ivavo vanoshandiswa semamilitia vanoshandiswa semhondi vanoshandiswa semarepisi vanoshandiswa sevanhu vanenge vachiita zvinhu zvisina nebasa rese vachikanganisa ugari hwemamwe mapato anoshanda muZimbabwe
vachirumhanzu nyaya iyo hanzi vari kushandiswa ava vanhu vanozivikanwa ndeve ZANU-PF nekuti vanenge vari mumigodhi yevakuru vakuru mumisangano weZANU-PF pindurai tinzwe
ndo vandogara nichitaura ndidi vaveMDC kana TCC vavava vanongoda kuitwa maelections inyaya chete dzokuti dzokupomera ZANU-PF shuwa nditaure zvino vautaura kuti vanhu ava ndevemimigodhi saka vaitsvage marali yechito tiri kuti vanhu leadership ndo inokonzeresa maproblems purezidendi ED Mnangagwa vanoti pasi neviolence you get my point asi chamisa kugwanzura ko akabuda achiti kudini akabuda achiti I can unleash vanhu kupinda kustreet ndi leader uyu wava mafume achireva kuti kudini you get my point saka zvino ngazvitaugwe sezvazviri vamunangagwa vana kana pavakambobuda vachiti ivo vanhu ngavaroge asi chamisa anoti kana ndikasapinda mupawa kucharohwa vanhu what does that mean asi vamapfume zvino vari kuramba vana vomuZimbabwe ngavazive kundotsvaga mari zvinotaurwa nesecond republic siyana nezvokushandiswa kupolitics iye zvinotarisai kanzuro yose dzese dzinoranwa neMDC haisiri corruption yoga yoga asi vana vamafume va varipo what are they doing
vanga vari nhengo yeZANU-PF vachiongorora zvematongerwo enyika vagadzira chirumhanzu manzwawo zvakare kubva kumunyora anoona nezvekutongwa kwematunhu muCCC uye vari meya veHarare vakagomiswa basa vaJacob Mafume vaviri ava vanga vari parunhare muHarare neStudio 7 muchirongwa cheWomen's Roundtable na8pm chatinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo nhasi tiri kutarisa nezviri kuitika munyaya dzemhirizhonga pamwe chete nezviri kuitika kuUkraine kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana kana muchida kutitumira tsambambozha dzitumirei kustudio 7 @voanews.com Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingani litshona njani izilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolosine mhla ziku 3 Mbimbitho 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu namhlanje, abe commission ebona ngezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission iZEC basola izehlakalo zodlakela elizweni ngemva kokuhlaselwa komuzi womsekeli kamongameli weCitizens Coalition for Change umnumzana Thenda Ibidi izolo ebusuku. Icele leMDCT elikhokhelwa umnumzana Douglas Monzora selikhweze emthethwandaba isicelo sokuba ukhetho lwama-by-elections olukhangelelwe kwenziwa kuyona le inyanga lumiswe. Ibutho lakwele Russia libomba ngamandla amadolobho akwele Ukraine lapho elibhidlize khona izakhiwo ezinjengezikolo, izindlu lezinye okucatshe khona abantu. Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abe commission ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission iZEC bathi basola kakhulu izehlakalo zodlakela elizweni bekhuthaza amalunga edale lephalamende ukuba bamangalele abadala loludlakela emapholiseni. Lokhu kwenzakala ngemva kokuhlaselwa komuzi womsekeli womkhokheli webandla leCitizens Coalition for Change umnumzana Thenda Ibidi izolo ebusuku. Umlondolozi Ndlovu usethulela udaba ngokugcweleyo eseHarare.
Ekhuluma emhlanganweni lintatha lezindaba eHarare namhlanje, umgcini sihlalo weZEC unkosikazi Priscilla Chigumba uthi kuyabadanisa njengekomishini ukwanda kwezehlakalo zodlakela elizweni.
To malpractices which are criminalized in terms of the Electoral Act. Now because they are criminalized, the Zimbabwe Electoral Commission has absolutely no powers at all to deal with allegations of criminal activity. That is not part of our mandate as a purely administrative EMB.
Kunje kulabantu abakade behlume ngombhobho lamahluka abahlasele endlini yomsekeli kamongameli webandla leCitizens Coalition for Change CCC umnumzana Thenda Ibidi phakathi kobusuku namhla bagamula owesilisa olinda endlini kaBidi eHarare walimala kakubi. Imifanekiso ethunyezelwe iStudio 7 iveza umlindi lo esopha igazi njalo elamanxeba okuganyulwa ekhanda. Abantu laba babikwa besike balisana laye besithi bafuna uBidi yena obengekho endlini. Obekhona ngunina lamanye amalunga omdeni abikwa ehlabe umkhosi ekuhlaselweni kwalumlindi ofundela ubugqwetha njalo elwela amalungelo oluntu umnumzana Imano Zelas Gumbo utshele iStudio 7 esekliniki lomlindi lo ukuthi ulimele kakubi. Udlakela lolu luza ngemva kokubulawa kwelunga lebandla likaBidi umnumzana Mboneni Ncube ekhwekhwe ngensonto ngabanakekelwa ukuba ngabasekeli bezanupf. Abanye babo babotshwa bakhululwa kodwa abezanupf baya kulandula lokhu. Lokhu kusolwe kakhulu ngabenhlanganiso ezimela uZulu besithi iZEC kumele iphiwe amandla ngabephalamende ukuba ibophi labo abenza udlakela kwezombusazwe. Umnumzana Mavela Sikhumalo wenhlanganiso yeHarare Metropolitan Residents Forum HAMREF uthi izehlakelo zodlakela elizweni sezisethusa abantu ukuze behluleke ukukhetha uhulumende abamfunayo.
Siyadana ngalokho okwenzakalayo kathesi elizweni. Sabona i-violence eyaqalisayo iqalela ekhwekhwe le-epwethi njalo lechitungwiza.
Oncintisa ukuba ngummeli wenkulumane edayile ephalamende umnumzana ucacaphulu uthi ngakhangelanga ukuba ukhetho lwama-by-elections lungaba lodlakela.
Kulusizi kakhulu ukubana ngesikhathi sokukhankasela amavoti kule violence enjalo eyenzakalayo. Lokhu kwenza ukuthi uhlelo oluqhutshwa yi-ZEC olokurana ama-elections lungcole, lukhangelelwe njengohlelo olungaqhutshwanga kuhle, ngoba ama-guidelines ama-elections kavumi ukuthi kube lodlakela olunjalo, le violence enjalo.
Kodwa omela ibandla le-PDP uMnumzana Ngqobisi Dlamasuku uthi udlakela lungabe lubangelwa ngabasekeli bamanye amabandla abesaba ukunqotshwa.
Ukuthi abantu be-CC kuthiwa abatshaye ngabantu bezanu into embi ikakhulu yona leyo, ngoba abantu bathi bona ubaba uMnankagwa wesaba uChamisa, ikho wathumela abantu ukuthi bayetshaya abantu bakaChamisa. Kukhuluma kwabanye khona, kodwa ngithi nxa kuyokwenzakalayo ngakulunganga.
Kodwa uMnumzana Mabutho Moyo owezanu PF lona elethesa umlando odlakela uthi kungamanga lokhu.
Bajwayela abantu be-TCC beseseyi-MDC babevele bekuthanda ukuqamba amanga bethi amarala ababhlokhwe ebhlokhwa libandlela ubusayo. Asilasho isikhathi seleso, kade isikhathi sama-campaigns. So bengafuni ukuvika ngathi nxa besehluleka ukuthi bemobilize bazehlulekela kodwa bengafaki izanu PF phakathi.
Izekhi ithi sokulabantu abambalwa abavela kwamanye amazwe abaveze isifiso sokukhangela ukhetho luqhutshwa, abanye babo asebefikile elizweni okwamanje. Kuyaxoxozela eZimbabwe ngesikhathi abancinisa kulolu khetho bekhankasela ukuthola usekelo lwamavoti, befuna ukuthatha izikhundla ezisele zingasela bantu kumakhansili lasezigabeni ezijeneyo kudayela ephalamende ngemva kokuxotshiswa kulezo zikhundla ngamabandla abalisa le-MDCT lele-People's Democratic Party. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Icele le-MDCT elikhokelwa uMnumzana Douglas Muonzora selikhweze emthethwandaba isicelo sokuba ukhetho lwama-by-elections olukhangelelwe ukwenziwa kuyonale inyanga lumiswe. Igqweda njalo engumcebisi kaMuonzora, uMnumzana Dapera Sengweni, wethule amaphepha emthethwandaba esithi ikhomishini yezokhetho eyeZEC yehluleka ukuqhuba ukhetho ngesikhathi esafakwa isisekelo sombuso welizwe. Ngalokho ukhetho lolu luza kuba lucitha isikhathi njengoba ukhetho lwelizwe jikelele soluseduzane. USengweni wake wamiswa ukuba ligqwetha ngoba wayesetheswa icala lokutshontsha inkomo. UMuonzora yena wethule umbiko enkundleni yokuxhumana eTwitter esithi abahambise lolu daba emthethwandaba bane njalo bazenzele bengathunywanga libandla lakhe. Amasela alichumi lanye abotshwa ngemva kokudutshulwa ngamapholisa kwabanye bawo eRosettenville eJohannesburg amiswe emthethwandaba lamhlanje, lapho okuvezwe ngokusemthethweni ukuthi ngempela abanye babo yizizalwane zeZimbabwe. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Amapholisa ahlomileyo abegcwele phandle laphakathi emthethwandaba eJohannesburg Magistrate Court ngesikhathi abethweswa amacala laba bemiswa phambi komthethwandaba. Umtshutshisi utshele umthethwandaba ukuthi phakathi kwabalitshumi lanye laba sekusaziwa ukuthi abathathu babo izalwane zeZimbabwe. Phakathi kwabo sekuvele njalo ubufakazi bokuthi bakhona abangalamvume eqondileyo yokuba kwele South Africa. Ababotshwe laba bethweswa amacala ayisishiyagalombili okubulala, amanye ukuzama kubulala, ukuthwala izikhali ezingekho emthethweni, nokuhlela kuntshontsha imali emodeni ethwala imali. Isikhulumeli seviyo labatshutshisi unkosikazi Phindi Mjonondwane utshela bezindaba ukuthi amapholisa alokhu esaqhubeka ngokuqinisekisa amakheli ababotshiweyo, qede lapho bazanikezwa ithuba lokucela ukuhlawula ibail ukuze icala lithethwe bephandle.
Accused number 6, he was on parole at the time he was arrested for the
omunye wezizalwane zaseZimbabwe lezi ubevele etika ephandle ngemva kokuphiwa uxolo.
Is also a Zimbabwean national though his address was verified.
Ukuvela ngokusemthethweni ukuthi kulezizalwane zeZimbabwe kuleliqula sekudanise abaningi kakhulu abeZimbabwe. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Gretman Mkhwebu uthi lokho kuzaqinisekisa inkulumo yalabo abathi abakwamanye amazwe abaxotshwe kwele South Africa.
Noma ade bengayifuna ukusikhipha ngendlela abasikhipha ngona, kodwa mabe siyabona sitholakala sihamba sicococo lapha ezenzweni zobugebengu. Definitely ufakazi bala bothi siyaganga. Ele noma bekhona abangama South Africa nabaganga, but ekugcineni igama liyovela ukuthi amaZimbabwe yiwo aza ezofundisa ama South Africa uganga. And ezokuphika kanjani lokho, ngoba each and every corner sikhona. Thina later sikese siqoqeni singamaZimbabwe. Sesingakhala simhlambi South Africa iyasicwasa, kodwa hayi okunye izenzo zethu impela ezingalunganga lapha eSouth Africa.
Le yinto egcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Nelson Dlovo.
Actually ikusuka ukujustify ukwenziwa umhulumende wakuleli in terms of imithetho lemigoqo ayifakayo to reduce immigration of foreigners coming to South Africa.
Ababotshwe laba bebengxenye yamasela angamachumi amabili lahlanu 25 adubulana namapholisa kumaviki ambalwa edluleyo ngesikhathi behlela kuyantshontsha imali emodeni ethwala imali. Ngesikhathi sokudukulana lokhu kwafa amasela esishiyagalombili abanye babaleka. Amapholisa kawukavezi ukuthi kwabafileyo laba bangaki abeZimbabwe. Melestudio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Ibutho lakwele Russia libhombe ngamandla amadolobho akwele Ukraine, kwabhidlika izakhiwo ezigoqela izikolo, izindlu lezinye indawo okulabantu abachathe khona. I-Associated Press ibika ukuba sokulabantu abafika isigidi esisodwa asebebaleke kulelo lizwe bayaphephela emazweni angomakhelwane. Ele Russia libika ukuba selilahlekelwe ngamasotsha edlula amakhulu amahlanu 500, kwathi edlula kancane inkulungwane lengxenye 1600 alimala. Kodwa ele Ukraine lithi kulabantu abedlula inkulungwane ezimbili 2000 asebebulewe kulelo lizwe, njalo selilahlekelwe ngamasotsha labantu makhaza abazinikele kubutho befisa ukuvikela ilizwe le Ukraine. Kusenzakala konke lokhu, abadabuka eZimbabwe abafunda kulelo lizwe sebephume ngobunengi babo baya kwele Hungary, Poland, Romania lamanye amazwe angomakhelwane. Abanye bebefunda duzane ledolobho leCherson elingela kuqala ukuhluthunwa libutho lakwele Russia izolo lasesabelweni seOdessa, lapho ele Russia eselisiyahlasela khona ngemibhobho emikhulu enjengaleyo esetshenziswa esigodlweni eKiev lamanye. Umanyano United Nations uthi kumele ele Russia liphume liphelele kulelo lizwe. Umanyano lo uvotile izolo wapasisa isinqumo sokusola ele Russia ngokuhlasela ele Ukraine. Ele Zimbabwe libe ngelinye lamazwe angamachumi amathathu lanhlanu 35 akhethe ukungavoti kulolu daba. Ele Zimbabwe lithi alihambelani lendaba zokujeziswa kwamanye amazwe kusetshenziswa izijeziso zenotho. Umnumzana Believe Gawule okubandla lezanu PF uthi bekuvele kukhangelelwe ukuba ele Zimbabwe kalisoze livotele ucothoza ukwenziwa ngele Russia kwele Ukraine.
Zimbabwe kayibonga ulungisi, ayibonga ulandela nje ithathwe ludumo iphonga uyendoza ama agenda zabanye abantu amanye amazwe. IZimbabwe ikhangelile udaba lolu yalucubungula yalubona kufanele ukuthi bethathe lezo zinqumo sokungavoti ukuthi bengangeneli kulokuzeni leRussia. Ngokunjalo phela kulezi zathu ezikhona abantu bengabe bekhangele kuphela bengaboni ukuthi kwenzakalani phakathi komumo weRussia leUkraine. But asibuyeleni kuhistory sithola ukuthi bona bana bantu bona bani Ukraine neleyana yayiyingxenye ye Soviet Union ukuthi kwayenzakalani bona bana bantu. Ungakhangela futhi lokunokubona phakathi ku Ukraine kulabantu be Russia ama Ruski akona phakathi kona ngale phakathi kwe Ukraine. I Ukraine le Russia into eyodwa. I Ukraine mina mbona ngani ngeza ngekhaya lezana indaba leza okumele behlale phansi i Ukraine le Russia ilungise ibelungise indaba zabo. Yikho kuqakathekileyo khonoko ekuvoteleni ukuthi iZimbabwe kayivotanga. iZimbabwe ayivotanga and ukungavoti kweZimbabwe kuqondile ngoba ikhangelile yakubona kufanele ukuthi ingavoti iZimbabwe ngoba udaba lo-Ukraine ludinga sivuleke kakhulu sibe sikhangele sibuyele kwi-history sibe kwazi ukuthi kanti ngobani abadiliza iSoviet Union.
Umnumzana Believe Kaule, lilunga lebandla leZANU-PF, ubexoxa leStudio 7 ekobulawayo. UGibbs Dube uphinde waxoxa ngodaba lolu lomnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezombusazwe.
Imigodi eminingi eyechrome ilama Russians. IZimbabwe vele ivame ukuthi nxa kuqondane lezinto ezihambelana leAmerica. Nga be opposa vele bahle baphambane leAmerica. Bayachasisa bona kwi-statement yabo yanamhlanje ukuthi izolo ayikabavotanga ba-abstina ngoba bona babona ngathi ukukhuluma into eqakathekileyo. Sebe sithi bona nxa vele into ikhuluma ngama-sanctions bona vele abasikelani lezinto zama-sanctions ngoba ama-sanctions yasebenzi yikho bengavotanga. Mina ngathi mina vele siyazi ukuthi ubungani babo le Russia le Belarus ungazibona amazwe akhona angavotanga uCuba amazwe lana angathi vele athiwa khona ngama paria street paria state ngesikhiwa yebuyatshengisela nje ukuthi umumo wezinto eZimbabwe wawumanga uhle kasikabi lolwazi lokuthi into ze international relations hamsa kanjani sikhangelele khonokho nje ukuthi ngoba iRussia iyasinceda ngezimali ngokuyimadlana nje okwemigodi imigodi yakhona ngeyethu. Kunjalo nje ubungani bakhona le Belarus akuqondakali ukuthi sizuzani khonale. Yikho ngibona ngathi mina besala ukuvota.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezombusazwe ubexoxa leStudio 7 ecingweni eseHarare. Live Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela ukwenziwa ngabesifazane emalungiselelweni okhetho lwama by elections. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umongameli Joseph Biden usengeze ngomnyaka izijezo zenoto ezafakelwa iziphathamandla zebandla leZANU-PF esithi akula nguphuko esiyenziwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe selokhu wangena esikhundleni. Embikweni asanda kuwethula uBiden uthi uhulumende kaMnangagwa uqhubekela phambili esephula ilungelo loluntu njalo engavumeli abantu ukuba bezisantando kwezombusazwe. UBiden uthi okwenziwa nguMnangagwa labanye bakhe kulakho ukwenza kube lokuxokozela ezansi yezwekazi le-Afrika kwezinye indawo. Ngakho-ke uthi kaboni izizathu zokwesula izijeziso lezi ezafakelwa iziphathamandla zebandla leli ngomnyaka ka-2003. Kasenelisanga ukhuluma ngodaba lolu leziphathamandla zebandla leZANU-PF. Uhulumende kaMnangagwa uthi kumele zesulwe izijeziso zenotho lezi ngoba sezibhinize umnotho welizwe. Kodwa elemelika lithi ngamanga aluhlaza tshoko la ngoba balutshwani kakhulu abantu eZimbabwe abafakelwa izijeziso zenotho lezi.
Amazwi omkhokheli wecelele MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe awukuthi ufuna ukusebenzelana lamanye amazwe aphikisayo abalisa eleCitizens Coalition for Change asedale inkulumo. Abanye abakubandla le-CCC bathi njengoba uKhuphe kunguye owayebangele ukuthi leli bandla liguqule ibizo lathathelwa amahhofisi lemali akumelanga avunyelwe ukuthi asebenzelane lalo. Kodwa abanye ngabathi okwayizolo ngamazolo akubanjiswane kusetshenzwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesiphathamandla sebandla le-CCC umnumzana Edwin Ndlovu endawonye lomcebisi kaNkosazana Khuphe umnumzana Ntando Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
uchazile ukuthi abantwana bezimbabwe bafisa ukuthi ngabe amabandla aphikisayo ayasebenza ndawonye ukuze akhiphe ibandla lezanu PF. Kasifikanga kuzinga lokuthi ukhulunywe ngokuthi ibandla le-MDCT selivalwa selisiba abantu sebengena ku-CCC, hayi kasifikanga kuleyo ndima. Kodwa into ayichazile ukuthi hayi ngemva kokuxoxisana labantu bezimbabwe namalunga ebandla le-MDCT, into nje ephumileyo kabanzi ukuthi abantu bafisa ukuthi ngabe amabandla aphikisayo ayabambana usunduzwe uhulumende wezanu-PF.
Siye kuwe mnumzana Edwin Ndlovu, sike sabona ebulenjini lapha kokuxhumana abantu bayakhalakhala bathi hayi uMakhuphe thina sisamfuni ngoba waxotshisa amalunga edale lephalamende lamakhansilazi, lithini lina ngalo?
Ye, thina okumele kunanzeleleke ukuthi njengebandla le-Citizens Coalition for Change sikhuluma ngama-citizens, sikhuluma ngezakhamizi, sikhuluma ngomntwana wonke weZimbabwe. Yikho-ke umongameli wethu u-Advocate Nelson Chamisa ukubeyile sobala ukuthi wonke umuntu oyi-citizen ulelungelo lokuthi abuye kubandla lethu. Kho-ke kasinamgoqo esingavala sithi lo siyamfuna lo asimfuni. Amina ngingagwanxaya ngavuka icawa ngekuhle ukuthi ngihlulekile sengifuna ukubuya ngizokhokhelwa-ke ngujaha uChamisa ku-Citizens Coalition for Change. Uvumalekile laye angabuya azojoyina ibandla, asinamgoqo ukuthi singanqabela abantu abafuna ukuthi bajoyine ibandla kumbe njalo abafuna ukuthi basebenzisane le bandla. Libandla labantu Citizens Coalition qakathekileyo ku-politics ngamavoti ngama-numbers.
Mnumzana Ntando Ndlovu, wena ungathini ngalabo abantu abathi njengoba ibandla lenu yilo elaxothi abantu edalele ephalamende abasafuni ukusebenzelana lani, lithini linalo?
Okwakuqala i-politics ayisiyo umdlalo esingathi ngowama-feelings kumbe imizwa yabantu, into nje eqakathekileyo ngama-numbers. I-politics ngathi linani labantu, ngoba uma singavula indaba zama-feelings lathi njengebandla le-MDC kuthi kukhona esakonelwayo kodwa sethe khona yuyu ngosemuva lokhuyana ngasikhangeleni okuphambili. Lizakhumbula labalaleli ukuthi vele uDr. Khuphi laye uye warekholwa ngo-2018. Liyakwazi ukuthi uDr. Khuphi uye wathaywa wafuna ukuthiselwa endlini, kodwa konke lokhuyana kasikudingi vele angeke sivule futhi ingxoxo yangikhona. Okusokubalulekile kathesi ukuthi siyaphambili, siyaphambili njani njengamabandla aphikisayo. Umama uDr. Khuphi umongameli wethu uchazile laye futhi ukuthi yena uyaxolisa ebantwini bezimbabwe ababonelayo, njalo uchazile ukuthi ubukhokheli be-MDCT buyazisola ngento ezenzakalayo ku-MDCT ngeminyaka leyo ngo-2022 siku-opposition political party. So-ke thina sithi khona asigqibeleni into zakudala, asikhangele okulandelayo okuzayo, njengoba bechasisa oNdlovu lapho ukuthi hhayi okuyephambili ukuthi i-Citizens Coalition, Citizens Coalition libandla elitsha. Xa libandla elitsha ngathi galela institutional memory, galela kukhumbula okwakudala. Angithi so nxa kulibandla elitsha galila history, galila history total, into enje iqalisayo from a fresh page. So sithi khona lethi okwenzakala kudala kudlule, sikhangele okubuyayo kusiya phambili, ngoba eqinisweni singaqalisa ukuthi sithi ubani wayenzani, ubani wayenzani, ngeke sisale sinebandla elingakwanisa ukuthi likhiphe izanu PF embusweni.
Ye mnumzana Edwin Ndlovu uNkosazana Thokozani Khuphe wathola angu-45,000. Bakhona abanye ababuzayo besithi inombolo zakhona azitshengisi ukubana vele uyadingakala uNkosazana Khuphe ukuthi aphathise ibandla ukuthi linqobe. Uthini wena ngakho?
Amanamba kungaba yi-5, kungaba yi-10, kungaba yi-20, kungaba yi-30, amanamba ngamanamba. I-politics, i-election ifuna ama-numbers. I-45,000 mbonani yinamba elamavoti sibili esingathi thina alomsoco, amavoti angancedisa ukuthi umongameli ahambe e-State House, umongameli uChamisa ngo-2023. So amanamba hayi aqondile, a-right kakhulu. 45,000 aso manamba esingathi-ke mancane. Njalo okunye okuqakathekileyo yi-perception ebantwini ukuthi abantu senelisa ukuthi sisebenze ndawonye, abantu sesibambene, abantu sihlangene sindawonye. Yikho-ke abokuqakathekile ebantwini. Njengoba etshile uNtando, kuningi-ke okungemuva-ke, kuningi-ke ama-memories abuhlungu-ke okwenzakalayo-ke, abantu berekhola lokhu lalokhuyana. Kodwa-ke thina libandla elitsha i-Citizens Coalition for Change. Umongameli wethu advocate Nelson Chamisa ke ukhuluma uthumela nsuku zonke ukuthi ke ibandla lama-citizens loba yiphi i-citizen ke ilelungelo lemvumo eyamukeleka kubandla ke lama-citizens. Yikho ke hayi asilandaba kangako ukuthi ubani wathola ama-vota athile, ubani wathola ama-vota athile, kodwa ke uhlangana kwama-citizen entweni yabo kuyinto enhle kakhulu.
Umnumzana Edwin Dlovu isiphathamandla sebandla le-CCC ubexoxa endawonye lomcebisi kaNkosazana Thokozani Khuphe umnumzana Ntando Dlovu. Ngokwezemidlalo, umqeqeshi weqembu le-Highlanders uMandla Mpofu uthi bazabopha ijambo ukuze beqale njalo ukunqoba. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Mpofu utshele intatheli zindaba ukuba bahlale phansi njengeqembu batshelana iqiniso elisegcekeni elokuthi iqembu kaliqhubi kuhle, njalo ngemva kwalokho bavumelane ukuba kumele bakhuphule izinga.
Ya ngemva kokudlala lebhla esithi iviki ephelileyo ngesonto singadlanga kuhle, sidlala kumakhelwane sihlangene ngolwesibili labafana le bathile group sakhangela sakhuluma sasibuza imibuzo engapheliyo sathi nansi into yabantu iqedwa yithi senzeni. Hayi abafana bakhuluma sasazikhulula sonke savumelana ukuthi hayi madoda ijamba liboshwe. Ijambo lokuthi ithini le inkulu abantu abasekeli bayo baningi kakhulu and abasekeli bangatheza abathabanga.
Iqembu le-Highlanders linqotshwe nge-1 kanyanga lebulawayo esithi ngensonto edlileyo. Ukapteni njalo engunozinti weqembu le-Highlanders u-Ariel Spanda yena ulabhele kakhulu ecela ukuba abalandeli beqembu bayale belokhu bexhase iqembu loba lidliwa.
Sonke siyingxenye yemuli ye-Highlanders. Ngicabanga ukuthi siyadingana. Umlando kawusuke wethu sodwa njengabadlali, kodwa labalandeli beqembu siyabazwela, njalo labo kumele basizwele ngoba sisonke njalo siyaludinga usekelo lwabo. Sisiya eMtare kumele babuye ngobuningi ngoba kumele bebambisane lathi, njalo likhumbule eyethu inhlanganiso enkulu. Yikho kumele sisekelane lapho kukuhle nalapho kukubi.
Iqembu le-Highlanders ngesonto lizavakatshela edolobheni laseMtare ukuyadlala leqembu le-10X, njalo lingena kulomdlalo lihlezi phezulu kwemiklomelo emine ngemva kokudlala imidlalo emihlanu. Imidlalo yeviki lesithupha yona yaqala ngomgqibelo, njalo kulomdlalo ogobhozisa amathe edolobheni lakobulawayo oza kuba senkundleni ePower Fields phakathi kweqembu lebulawayo Chiefs kanye lele Dynamos. Umqeqeshi weqembu lebulawayo Chiefs uNilton Teroso utshele intatheli zindaba zemidlalo ukuba ukhangelele umdlalo omkhulu ngesonto.
Yes, big game in terms of the names, definitely.
Yebo, umdlalo omkhulu nxa sikhangela amabizo, kodwa nxa sikhuluma amalungiselelo siqhubekela phambili silungiselela ngendlela efanayo. Loba nje kukhona ukuthile okumele sikulungisise njengoba singatholanga impumela enhle emdlalweni wethu oweviki eledluleyo.
Iqembu le-Chiefs libe ngujikelo bhanqa 0-0 lele-10X ngomgqibelo odluleyo. Eminye imidlalo ekhona ngeviki yesithupha yomncintiswano we-Castle Premier Soccer League izadlalwa ngokulandelayo. Ngomgqibelo iqembu le-Rentals lizadibana lelebulawayo City ngase-National Sports Stadium. Iqembu le-Yada lizancikelana lelemanyika Diamonds ngase-Baobab, ukuthi iqembu le-FC Platinum lizadlala lele-Harare City ngasemandava. Ngesonto iqembu le-Capes United lizemukela ele-Wawa ngase-National Sports Stadium. Iqembu le-Cranbourne Bullets lizadibana lele-Black Rhinos ngase-Baobab. Iqembu le-Triangle United lizatshana lele-Ngezi Platinum Stars ngase-Kibo, ukuthi ele-Chicken Inn lizemukela ele-ZPC Kariba ngase-Luveve. Ngimele-Studio 7 ngobulawayo ngingu-Joseph Njanji.
Singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Abekhomishini ebona ngezokhetho abeZimbabwe Electoral Commission basola izehlakalo zodlakela elizweni ngemva kokuhlaselwa komuzi womsekeli kamongameli we-CCC umnumzana Tendai Biti izolo ebusuku. Icele le-MDCT elikhokhelwa umnumzana Douglas Monzora selikhweze emthethwandaba isicelo sokuba ukhetho lwama-by-elections olukhangelelwe kwenziwa kuyona le inyanga lumiswe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngu-Chris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-6:30 ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.